Well, you see, Mukatanta policy yetu ye on foreign relations, yakata wana pretty. Inemaz, mashoma shoma, anoti mchungu, an enemy to none and a friend to all. Kubira kuti hatina muvengi, tinotsvaka ushamwari nepasi rose. Iwewe ukangozvitsaura ukada kuva muvengi wedu. Ah, kugona muvengi kumupa mumwe mwana kuti adyika. Handiti, kurive ndeye kuti tine vana here vatoda kuti vazhandwe nemurume. Handimungu kuti tiri pachinhano ichocho.